Mazimai murapema kashinai Shingirirai kazirirai zipapete
Pakande kusingadaidzwa anonzwa nemugovera apo madzimai aimba achifara panguva iyo aiziya ramangwana ravo munyedzi zvematongerwo enyika. Momo wakaronga musangano uyu amai Priscilla Misairambo Mushonga manoti chinangwa chavo ndechekuradza veruzhinji kuti sarudza dzidzi dzevanhurume chete kunyanya sarudzo muna 2018 idzo veruzhinji vari kuti vanoda kubvisa ZANU-PF pachigaro chokutonga. Amai Misairambo Mushonga vanotiwo vanhukadzi vanoita zvematongerwo enyika negwara rakachena kana zvichienzaniswa nevanhurume vachiti zvinogona kubatsira parunyararo.
Tichatiunganidza ndechekuti tazviona kuti tikaramba takamira tichingoti ini ndiri bato rakati uri wege haukwanisi kuwana simba. Simba rinowanikwa pakushanda muri mese. Saka tabatana tiri madzimai kuti tishande nenyaya iyi tione kuti tingagadzirwa sei. Asi toda kuedza kuratidzawo kuti aiwa vakapondisisa dzidzi dzedu akadzi chete adzi dzevarume chete. Madzimai anogona kuita politics ende politics dzakachena dzisina kunetsana. Ndosaka mavaona madzimai vavo vakapfeka matisheti avo akasiyana siyana vachiimba vete imama ari kuimba shangirai ari kuimba bicha ari kuimba mangoma. Asi izvi zvinoratidza kuti hazvina mhosva kuti uri mupatipi. Chikuru ndechekuti tinoda kushandira kuti tive nezimbabwe itsva. Zimbabwe inenge yakasimudzika.
Sachigaro wePeople's Democratic Party amai Lucia Mativenga vanoti nekuda kwenhamo iri kunyanyobata vanhukadzi munyika madzimai ari muutungamiriri vakaona zvakakosha kuti vakurudzire madzimai kubatana. Amai Mativenga vanoti madzimai munyika akaita chirwirwa ingwe vanogona kukunda.
Asi taona kuti samadzimai ari muutungamiri nechekare regai tange chokutanga kuratidza kuti madzimai tinogona kushanda tiri mubatanidzwa takasangana namakala emapolitical party edu akasiyana zvinogoneka chaizvo nokuti nhamo ndeimwe sokutaura kwandamboita zhara inoruma munhu wose hazvinei kuti unogara kupati ipi kana kuti kupi nhamo yatakatarisana nayo muno muzimbabwe yoda kuti madzimai abatane tite mushandira pamwe tite garira noko kuti tizvisunungure.
Vachitaurawo pamusangano uyu mutevedzeri wemutungamiriri wemdc Muzvare Thokozani Coupe vakatiwo kunyange hazvo nyaya yekupa vanhukadzi zvigaro yakanyorwa muzviga zvakawanda izvi hazvisi kuitika. Muzvare Coupe vanotiwo madzimai anozivikanwa nekusaita zvouori
kuparlamendi kuda kuti madzimai mavhoisi dzavo enzwike kunogara pasi tichiona kuti mari yapuwa maministi zvinoshandiswa sei madzimai dziya vhoisi dzinofanirwa kunzwikwa tuende kumalocal authorities makanzura uku ndiko kunotangira nyaka ndiyo confesi yaiyo tinoti madzimai wonga ari presente 50-50 kuitira kuti tidzivirire nyaya dzecorruption. Mastatistics anoratidza kuti kunenge kune madzimai akawanda corruption inoderera. Saka ndizvo zvatinochemera kuti semadzimai takawanda tiri 52% saka tova kuti pamadepartments ese awo kubvira kuexecutive kuya kulegislature kuya kujudiciary kuenda kune SMI institutions kuenda kumalocal authorities madzimai ngaarepresente 50-50 so that totaura zvinhu zvedu tese varume nemadzimai so that tese tonge tichiparticipata padevelopment yenyika yedu kuitira kuti upenyu hwedu hwese.
Vakafa nobata chigaro chemutungamiriri weNational People's Party amai Joyce Mujuru vakatiwo zvakakosha kuti madzimai apanane dzidziso kuitira kuti vanzwisise kukosha kwekuisa mamwe madzimai pazvigaro.
Takunza ipano kuti tikurukure zvinhu izvi hazvigoneke kungouya chete nemharidzo zvinouya through maactions edu zvinouya through maelections nokuti ikoko ndokunobva vatungamiriri vanozoenda muzvigaro munonorongwa mitemo inenge ichifanira kuzotevedzwa kuti zvatinoda zviitike. Hazvingouyi asi ndisu vacho vaiti vazvo. How should we know that? Todzidziswa. Saka tiri kuchemera kuti maNGOs ngavatibvumire ngavatibatsire ngavatisapote tigone kupinda mukati medu tipanane dzidziso pasina kutsanangura kuti uyu ndewekwakati uyu ndewekwakati mudzimai anzwisise her important role.
Mumwe mudzimai wechidiki aive pamusangano wemadzimai uyu muzvaresi vono kuhlepfulumu avo vanoshanda nesangano rehashtag SheVotes2018 vanoti kuti madzimai abude mumatope mavari ndivo vanofanirwa kuona kuti vavaka Zimbabwe itsva kuburikidza nesarudzo dzegore rinouya.
Isusu sevanhu vechidzimai, sevasikana kana kuti sana mama, vasikana ndo vari affected the most necessary iri kuitika muno muZimbabwe. Tisu takaenda kuzvikoro, tine madegrees, tine mamasters, asi mabasa hakuna. Tisu tine vana, vamwe vedu vari masingle mothers. Tisu tine vana vakuti vakarwara, tikaenda kuzvipatara, hatigone kuwana treatment. Saka tiri kuti zvakakosha kuti young women vabude vave part of my elections, vabvise their vote kuitira kuti vaone kuti nyika inoyi inochinja, vaone kuti vanoparticipata mukuvaka Zimbabwe yakanaka.
Mumwe mugari wokubudirira akapinda mumusangano wemugovera, amai Martha Chikwati, vakarumbidza zvikuru kusangana kwemadzimai uku. Amai Chikwati vanokurudzirawo kuti madzimai akwikwidzewo muzvinzvimbo kuitira kuti mapato ava akunde.
Madzimai paanokukwidza kune mamwe maconstituency, waendewo kumaconstituency anohwinika. Because warume wari kuenda kumaconstituency anohwinika, wamadzimai vachivarasira kumaconstituency asingahwinika.
Musangano uyu wakapindwa nevanhukadzi vanodarika chiuru chimwe chete, wakaonawo madzimai achidzidzisana zvichadiwa pakunonyoresa kuvhota pamwe nekukurudzirana kuburisa zvinyunyuto zvavo sarudzo dzisati dzaitwa. Varume vanotungamirira mapato anopikisa avo vanosanganisira vaMorgan Tsvangirai, vaTendai Biti, vaJacob Ngarivhume, vaElton Mangoma pamwe navaEdwin Mushoriwa, avo vakamirira vaWalshman Ncube, vakazouya pakupetwa kwechirongwa chemadzimai ichi senzira yekukurudzira vanhukadzi kuti vashande pamwe chete. Ndakamirira Studio 7 paNelson Mandela Home, Harare. Ndini Patricia Mudadigwa.